Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 15, 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari pakati pevatungamiri venyika dzepasi rino vari kukorokotedza mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa nekukunda musarudzo zvichapa kuti vaenderere mberi vachitungamira nyika yavo.
Vachiri kuona zviri kuitwa muSouth Africa ndokugara kugara nhaka voona dzevamwe tarisai muone vakaita sarudzo dzavo dzisina chitsotsi.
Tine hurukuro navaNelson Chamisa nezviri kubuda kubva kuSouth Africa izvi. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari pakati pevatungamiri venyika dzepasi rino vari kukorokotedza mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa avo vakasarudzwa zvakare kuti vatungamire nyika yavo neZulu manheru. VaBiden vatumira mashoko vachiti vari kutarisira kushanda neSouth Africa munyaya dzezveupfumi zvemhando dzemoto zvisingasvibise mweya wekufema uye kuratidzawo kuti utongo hwejekerere unounza budiriro munyika. Mumashoko avo vaMnangagwa vati vari kutarisira kuramba vachishanda ravaRamaphosa mudunhu reSADC nekuedzawo kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika dzepasi rino. VaRamaphosa vakasarudzwa kutungamira kwemamwe makore mashanu nenhengo dzedare reparamende semasarudzirwo anoitwa mutungamiri wenyika yeSouth Africa. Vakakunda mutungamiri webato rinopikisa reEFF vaJulius Malema. VaRamaphosa vave kutarisirwawo kuumba hurumende yemubatanidzwa nemapato anopikisa akaita seDemocratic Alliance kana kuti DA, Inkatha Freedom Party nePatriotic Alliance. ANC yakatadza kusvitsa zvigaro zvinodiwa kuti itonge iri yega. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata advocate Nelson Chamisa avaimbotungamirawo bato reCCC.
Ndo zvinoitwa munyika zvatiri kuona zviri kuitwa muSouth Africa ndokugara kugara nhaka voona dzevamwe tarisai muone vakaita sarudzo dzavo dzisina chitsotsi. Hamuna kumbonzwa kunzi pano akarohwa tsvimbo kugotsi, hamuna kumbonzwa kunzi pano akatsanganiswa kana akaputsirwa musha wake kana kupisirwa musha, hamuna kumbonzwa kunzi pano akaurawa nematongerwo enyika, hamuna kumbonzwa kuti kuna sabhuku akanzi nyora vanhu mubhuku china vanhu semombe dziri kuinda kudhibhi, hauna kumbonzwa kuti kune vanhu vakasvinyangwa semusuwa wesadza kana kuitwa mashura nemashandi kumbinya kunzi kune mabhesiki efazi, hamuna kumbonzwa kuti kune vakanyimwa mbeu vachinzi havasi vemusangano chaiwo chaiwo, hamuna kumbonzwa chinzi vanhu vanopatsanurwa nekuda kwemapato nehurumende.
Sei izvozvo zvakakosha?
Izvozvo tinofanira kudzidzawo pamuhonde. Izvozvo tinofanira kuziva kuti matongerwo enyika anofanira kuva kucherechedzwa akanaka. Handizi kuti vana vaMnangagwa vanozvionawo here izvi semadzisahwira angu munyaya dzematongerwo enyika kuti vadzidze. Zvaida kuti panoparwa madziso vaMnangagwa vaone zviye zviri pachena kuti zvinhu zvakamirawo sei kune dzimwe nyika. VaRamaphosa vakabuda vachiti tatadza kubudirira, tisakuita hurumende nemushandira pavo. Havana ana chabango, vanotsvagwa ngono nongwa munhu anongofambawo zvake, onhi ndiwa mutungamiri, ndiwa akakuteerera, ndiwa kunyora magwaro. Havana chitsotsi chakadaro chatakaona zvokutiwo zvakamboitwa uko. Mashure uko, kokuti 2018 tatedza sarudzo, unoona vanhu vanoyachitora mahofisi, vanhu vanotora nemari dzimwe nemaMP achibviswa kuparamendi. Mashura makuna kuna, mamini mini.
Ko munoona sei mabatirwo akaitwa sarudzo dzacho?
Tinotarisirwa kuti dei vaona, vadzidza. Nekuti kugara naka vakuru vanotiona dzevamwe. South Africa ipapa mukatarisa Independent Electoral Commission yavo yakaita basa rakanaka. Wangu pane vanochema-chema hazvichaiti, asi unoona kuti vanozama. Nekuti vanobudisa zvinhu pachena, mabvunzo achitwa mutouya, hakuna fazi. Inonzi yazouchika masarudzo kana kuti maresults. Yonzi ambofushwa, achambomira kuti ambonotanga aiswa mutsimbi yagudo, otefenyedzwa, ouya achinzi asiyana idzanga ibva. Hakuna zvakadaro. Saka chidzidzo ichi tinoda kuti chive muZimbabwe. Uye ndosaka tiri kupokana nana vamunangagwa kuti varume hama, madzimai, hatigoni kuenda mberi hurumende isati yagadziriswa. Bongo zvozvo nebongo shiri riripo. Neshandiko mbinya iri munyika muno yakakonzerwa nokuda kuti 23 August 2023 hazvina kufamba zvakanaka, zvakaonekwa nemunhu wese pasi rose.
Asika tichitaura nevamwe veZANU PF nemutauriro wamunangagwa vaGeorge Charamba vari kuti imi vachamisa ndima karamba kuti paitwe nhaurirano.
Ndogoramba nhaurirano kudiko, chandakaramba kubatana kumeso. Ndakati ngationesanei, tiwerengedze matama, tigovane, tiite gumano repfungwa, tiite muono umwe chete. Nyika vaviri kukanya uranga. Sematauriro angu nguva dzose, tiri gumbo rimwe chete dzinomukumbira senyika. Dambudziko ndorokuti chitsitsinho chine chava kuti ngatibatane chitsitsinho nebvi, harisiri gumboka.
Vaimbova mutungamiri webato Citizens Coalition for Change, Advocate Nelson Chamisa, vachitaura vari parunare muHarare. Vatongi vedare repamusoro reHigh Court vachangobva mukusarudzwa neJudicial Services Commission vari kuramba vachikonzera mutauro munyika, vamwe vachiti madzimai mashoma, vamwe vachiti vamwe vakasarudzwa vanenge vanorerekera divi mukutonga kwavanoita nyaya dzezvimhosva. Pavatongi gumi nemumwe chete, pane madzimai matatu chete anoti muzvare Philippa Phillips, amai Faith Mushure naamai Vivian Dlovu. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Gakava kana riripo ndoona sekuti ringewo riri justified vachitarisawo listi vamwana vakaappointwa semajudge ipapa pauchinzi kuda havave vachikodzerwa kuva vachigarawo pa koti iri kumusoro iko.
Mungapa muenzaniso here ipapa pane vamuri kuti ava vanenge vari nani?
Yaya ndikuona pa digital story like.
Ko tichitarisawo madzimai akadomwa apa, munoona sei uwandu hwavo?
Ini chandingati ndinegakava nacho especially palist apa inyaya yekuti se zvatingoonawo zvichingoitika pamaappointments iyaya emajaji pari kuita pachiita vakadzi vashoma zvichingodaro bhoza apa. Tingoonawo pane varume vakawandisa sitereke but tikaonawo pachiitwa mainterviews nevakadziwo vangu varipo and so forth, but you know at least pakaitwa improvement in regards to the composition yegender especially kana chena pambenji apa ndozve chiripo. But tichitatsawo list iripo toona kuti pane yatingati progress nokuti pane vanhuwo vanova vachikodzera kuva vari majaji papa nekuda kweexperience yavo nekudawo kwezvinhu zvavangu vachiitawo vari magweta.
Mungapa muenzaniso here ipapa pane vamuri kuti ava vanenge vari nani?
Pavanhu vari kutarisirawo vane macredentials ari nani vanengave chikudzira ndikuona Miss Philippa Phillips avo vangu vari gweta mukuHarare uku vachiitawo nyaya dzakasiyana siyana involving different types of litigation and tichionawo kana vachiappointawo kumagweta especially vechikadzi in recognition of their work zvinhu zvinokurudzirwa sekunani and tukono zikare kuti pane vamwe vanga gara vari ma match streets vanga varipo asimudziro vanga vachito yatingativo service irinani vakaitawo sana mistreat mushura ndikonawo zvekare you know Max Wakatiyo is been also been working justice imomo vhere yomo lockdown
asi pane vamunga anongedze here angava ari mumwe vamwe vari kukonzera mutauro
ndikati Mr. Ngoni Nduna avo tichitaso zvekare panyaya dzavo dzavaiita vari kumamagistrate courts majudgments avo aida senge vanongo vaingovharira kana kuti vaingoita senge vaifevhera hurumende
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanoshanda nesangano reAll Hands on Justice vachitaura vari parunhare vari kuTexas muno muAmerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reWorld Bank ratenda kupa Nigeria chikwereti chemari inodarika mabhiriyoni maviri kana kuti 2.25 billion. Mari iyi inonzi ichabatsirawo muzvirongwa zvekubatsira vanhu vapinda muurombo nekuda kwemitemo yakagadzwa nemutungamiri wenyika iyi va Bola Tinubu yekuedza kuti upumi hwenyika hudzokere mugwara. Mitemo yava Tinubu yekuisa mutero pamafuta ekufambisa dzimotokari yapa kuti mitengo yezvinhu iwedzere. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, United Nations iri kuyambira kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vari kuchamhembe kwedunhu reGaza vatarisana nenzara inotyisa kubva Israel zvayatangazve kurwisa muguta range rapoti ravanhu vakawanda reRafa muGaza. Sangano reUnited Nations rinoti kuendesa chikafu kuvanhu ava kuri kunetsa nekuda kwekurwisana. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu naamai Wendy Madzura vanova ivo mudomeni mukuru kukambani yeSeed Co-op. Amai Madzura vankange vari muno muAmerica pasi pechirongwa chinowanikwa icho chichidzidzisa varimi vechidzimai uko vanga vari kuMichigan asi pari zvino vari muno muWashington DC uye vakawana rombo rakanaka rekushanyira rimwe purazi remuzvina purazi anobva kuZimbabwe muzvare Masigura Matunu. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Madzura. Mungatitsananguriro kuti muri kuona sei zviri kuitika ipo pano paprazi ramuzvare Gura Matunhu.
Imi woye ndahwa manyukunyuku ini tisvika pano pachirandu famu. Ndaona tisionepi. Ndaona mabasa okurima ari kubatwa nemudzimai akabva kuZimbabwe ari kurima ari kuno kuUnited States kuMaryland. Pano paprazi patiri pano rima Masi Gura Matunhu pamwe chete nasisi vake Precious Gura Matunhu vachirima mbesa dzakasiyana siyana dzinosanganisira mbesa dzemuriwo dzakanaka dzine ruvara rwakasiyana siyana dzemhando yakasiyana siyana. Maizina here imi kuti gaka romunzwa rinogona kutotorwa nemari yakawanda zvakanyanya? Kuno vanogona kutotenga gaka romunzwa nemari inodarika kana $6 zvichiendana nekuti rarimwa panguva ipi yemwaka. Saka mbesa dziri kuno dzakasiyana siyana dzatinoziva isu kumusha dzinorimwa kumusha dzimwe dzacho dzinorimika kuno. Takakosha kuziva kuti mamiriro ekunze anotendera here kuti mbeu yauruda kurima irimike pamwe chete nekuti mbesa dzacho dzinokura here nekuzoongorora ivhu kuti uzive zvizere. Pano paprazi pachirandu pamufatiri vanorima zvakare mbeta dzechibage. Ndafara chaizvo ende ndafara kuziva kuti vanorima mbeta dzechibage dzinobva kuSidco. Zvinova zvinoratidza kuti aiwa murimi mukuru anoziva mbeu dzakanaka dzinopa pundutso panyaya dzekurima. Saka zvinoratidza kuti varimi vese vanokwanisa kupinda munyaya dzekurima vanokwanisawo kupinda kana vachinge vaita zvese zvinokurudzirwa kuti varime zvine pundutso.
Zvii zvamungakurudzirawo vamwe madzimai vakateerera pari zvino vanoda kuita izvozvi zvekurima pasi rose?
Madzimai, tariraiwo muone, zvinogoneka izvi. Tariraiwo umwe mudzimai diya wedu ari kuzviita. Ende ndima moyo, ini ndafara zvakare nekuti ndiri mamoyo. Saka zvinoratidza kuti aiwa, zvinogoneka ngatishandei pamwe chete, tichitsvaka ruzivo, tichidzidza nekukopawo dhoiri rine pateni yakanaka. Nhasi tiri pachirandu famu, nemiwo kwenyu, gore rinouya tinenge tiriko.
Aiwa, tinotenda amai Madzura. Regai tibva tachingamidza muzvare Masi Guramatunhu, avo vanova ivo muzvina prazi, paprazi rinonzi iro Chirandu Farm riri muno muAmerica kuMaryland. Mungatitsananguro kuti makatanga sei zvekurima izvi?
Ini nemukoma wangu tiswaridzi wefarm ino yetinoti Chirandu Farm. Chirandu ichiwe mutupo wedu, asi takaona zvakakodzera kuti tiri muno muAmerica tiri kukudza mutupo wedu, tikabva tapa prazi ino zita rekuti Chirandu Farm. Pano pafarm tinorima zvinhu zvakasiyana siyana, asi zvinhu zvinotinyanya kutifadza kurima zvino zvitakakura tichidya kuZimbabwe zvakave semagaka, repi, tsunga nezvakangodaro daro. Nezvimwe zvatinyanya kurima chibage, ndochinowanzo kuti vanhu vauye pano chibage chinenge chine seed yekuSidco. Tsunga ndaingoti ukaendaenda kuZimbabwe ndotenga seed inenge yakangodzi Sidco, because aingoziva tichikura kuti aiwa seed yakanaka. Zvino nhasi ndaita rombo rakanaka rekuti tine vari kuti vhakachira wabva ikoko chaiko, agronomist wabva kuSidco ikoko. Saka nhasi tiri kufara zvikuru tichange tichivarakidzawo papurazi pedu pano, vachizotipawo advice yekuti kana taenda kuZimbabwe tigotenga seed inoenderana nepano papurazi.
Zvii zvamungakurudzirawo mamwe madzimai vanoda kuita zvekurima?
Inini kana ndakazvigona then munhu wese anokwanisa kuzvita, nekuti ini handina kukura nichirima. Asi unozotozviona kuti paunotanga kurima kungobata ivhu kudai, hameno chinoitika pamunhu. Unotonzwa kuti izvi gaizvi dai zvichitwa nemunhu wese. Iterapi chayo pachayo kurima. Saka ndinokurudzira madzimai ese, kana even usingakwanisa hako kuita pakuru pakaita sepano pachirandu, kungoita kagarden kurima muriwo wako chaiwo kana kumatini uchingorima zvinoiti.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mvanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tokupai chirongwa Upenyu Hwedu Our Lives, icho munopakurirwa naJonga Kandemiri.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Ane kunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko renzara inonzi yapfunya chisero munyika, tichiita hurukuro nenyanzvi munyaya dzekugoverwa kwechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga. Tatanga nekubvunza Reverend Matonga kuti mabhinda huko api angaitwa neveruzhinji kuti vararame pane kuti vangomirira kupiwa rubatsiro rwechikafu kubva kuhurumende nemasangano anopa rubatsiro.
Ndizvozvo vanhu vanoita hwakumukwabu dzakasiyana siyana, asi hwakumukwabu dzimwe dzacho dzine njodzi. Dzimwe dzacho dzine njodzi dzese dzekuti mukaona vanenge vakuenda kunoita zvemagoldi ari illegal izvi, munoona kuti kune kurwisana kunoitika ikoko, kune njodzi dzekudhirika kwemigodhi iyoyo nezvimwe zvakadaro. Ende munozoona zvekare kuti zvinonokonzera mamwe atinoti masocial ills akafanana nechifambi chekutiwo vanenge vachidawo kudaro vanoenda ikoko, kwoita zvifambi zvinenge zvichiitika munzira idzodzo, zvirwere zvosumuka zvekare zvakanga kutanga taakukunda zvakaita ngana HIV nana AIDS vaya vanotanga kusumuka zvekare. Heni tikabva ikokoko toenda tine yatinoti zvekare kuparadzwa kweupfumi hwenyika. Izvozvi zvitiri worried patinoona marori nemarori akazadza mombe dzichibva mumamisha dzichienda kunana Kwala kunourayiwa mombeko. Zviri kureva kuti vanhu varombo vari kutengesa malivelihood avo kuti vaone kurarama. Saka mune zvakawanda zvinoitika vajonga kana situation yakamira seizvi. Munozoona zvekare kuti kare kayaka ndoko aizouya kuti problem yekunzi vanasikana vaakurodzwa kune vakapfuma kuti varombo vaone zvekudya. Saka inguva inobva yatiisa pakaipa kana zvinhu zvakamira zvakaita kudai.
Saka tingati here vanhu vongomirira kutarisa kuhurumende kuti vange vachiwana rubatsiro mufundisi Matonga tichiona kuti zvese zvinotarisirwa kunzi zvinogona kunge zvichiunza mari nekurarama nerimwe divi zvine zvazvinotokanganisa mararamiro evanhu
sezvataimbodai nzira pakare paya tumvura tushoma twatanga twakanayakiyoto tumwe twacho twakatisiyira tinzizi tumwe tichierera ndozvataitaura kuti vanhu dai vakanga vakagona vangadai vakati muna February March worima miriwo yavachidzidziswa kuti miriwo iyoyoyo inofushwa sei kuti irambe iine nutrients dzayo zvekuti izvozvo zvingadati tiri kutarisira kuti munhu munopuhwa bhinzi mopuhwa mafuta mubva mazopuhwa zvekare nechibadi zvinokwidza bhiru rehurumende kana kuti remaboko anobatsira kana aakukuitirai zvose zvakadaro asi still zvakadaro ariko mabasa anogona kuitwa anobatsira kuti vanhu vaiti achisiya vanhu vaine unhu hwavo saka izvozvizvi kana kuine vemakambani vari kuita zvekumaina nekudaro vanokwanisa kuti panzvimbo yekuimploya munhu one achinzi anotambira kupera kwemwedzi munogona kuroteta muchichiti kana vanga pachidiwa vasevenzi 12 moti vamwe vakambosenzawo 3 months kopinzwawo vamwe vachachisenza 3 months vamwe vachimbomira vamwe vachisenza 3 months zvichidaro saka panoda mamekanizimu ekuti tione kuti tobatsiridza sei kuti at least vanhu tumabasa tikuripe ikoko hatichiri twevanhu vashoma nekuti makontrakti anosainwa vanhu vachishanda tinoziva kuti kune machina ari kuita mining muno nevamwe vakadaro panobatsira nekuti anenge apuhwa tumarutwa haazokanganwa hama dzake zvinoendesa vanhu kuti tiite zvinhu zvino unza hunhu zvisingaparadze upenyu hwevanhu
tinonzwawo vamwe vanenge vachikurudzira varimi kuti nenzara iri kwei dai madzikisa uwandu hwezvipfuwo zvenyu zvamune muinazvo vachizopedzisira vatengesa panguva imwe chetewo muri kuchema kuti pfuma dzevanhu dziri kurasika nenyaya yenzara iyi panogadziriswa sei apa mufundisi
munoziva kuti musha wemunhu mutema ari kumusha haugoni kumira usina mabhonzo just power zvinonyanya kusenzesa mombe vanhu vakura havachakwanisa vamwe vacho kuti hei tinotaura kuti ngatiitei zvanapfumvudza zvakanaka tinozvikurudzira asi vanhu vaakuno kuti kutaura nemaana ambuya vaane ma8 years nevakadaro kazhinji vanotenzerwa nemombe dzinenge dzichivarimira mombe idzodzo ndodzinovapa zvekare mukaka ndodzinovapa manyowa saka zvinoda kuti zvese zvinhu zvakuda kanenge kabhalansi
manga makateerera kuhurukuro yataita namufundisi Reverend Forbes Matonga vanoenyanzvi mukugwerwa kwechikafu muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Aiwa tinotenda Jonga nacho chirongwa upenyu hwedu our lives.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yevapoteri. Mukuru wekomisheni inoona nezvevapoteri kana kuti United Nations High Commissioner for Refugees vaFilippo Grandi vanoti uwandu hwevanhu vasara vasina pekugara nekuda kwehondo, mhirizhonga nekushungurudzwa hwasvika pamamiriyoni 114 kana kuti 114 million uye uwandu uhwu huri kutarisirwa kuramba huchikwira. Chiri kupa kuti uwandu hwevapoteri huwedzere inyaya yekuti kazhinji vanenge vachirwisana havachateedzere mitemo yehondo. Iko zvino vanhuwo zvavo vasina mhaka kana kuti vanenge vasina kupakatira futi ndivo vari kurwiswa, vamwe vachibatwa chibharo kana kushandiswa sembato nevanenge vachirwisana ava. Sezvo izvi zvichiitirwa kuda kutyisidzira vanhu, vakawanda vanobva vatiza vachienda muupoteri. Kunyangwe uwandu hwevanoda rubatsiro huri kuwedzera, zvikwanisiro zviri kuramba zvichiita zvishoma. Mumiriri weAmerica panyaya yevapoteri kana kuti United States Alternative Representative for Special Political Affairs vaRobert Hood vanoti nyika yavo ichaenderera mberi nekubatsira vapoteri. Vanoti America iri kuramba ichitora matanho akasimba kutsigira vapoteri nenyika dzavanenge vapotera. Vanoenderera mberi vachiti America ndiyo nyika inopa rubatsiro rwakawanda kudarika dzimwe nyika dzose pasi rino.
Muna 2023 chete, America yakapa rubatsiro rwemari inosvika mabhiriyoni gumi nemashanu kunyika dzepasi rino dzaida rubatsiro. Vahood vanotizve muna 2023 America yakatora vapoteri vanodarika zvuru makumi matanhatu kana kuti 60,014. Mugore rino America iri kutarisira kutambira vapoteri vanodarika zvuru zana. Vahood vanoti America iri kuita zvose zvainogona uye kukurudzirawo dzimwe nyika kuti dziite zvimwe chetezvo pakuchengetedza vapoteri. Ambassador Hood vanotiwo vanofara kuti chirongwa cheAmerica chekutambira vapoteri chinounza muAmerica vapoteri kubva kunyika dzose dzepasi rino. Vanoti vane chivimbo chekuti vapoteri vanobva kunyika dzakasiyana siyana vane zvipo zvakakosha zvavanokwanisa kushandisa munyika dzavanenge vapotera. Vanotizve kuchengetedza vapoteri kwakakosha zvikuru. Asi Ambassador Hood vanoti iko zvino kwave kudiwa rubatsiro rwakawandisa rwemari kuti vapoteri vakwanise kubatsirwa kwavanenge vapotera. Vari kukurudzirawo vemakambani kuti vabatsire muzvirongwa zvine chekuita nevapoteri. Vanoenderera mberi vachiti America iri kukurudzirawo nyika dzakasiyana siyana matunhu nenharaunda kuti dzibatsire vapoteri kuti vakwanise kudarika mune dzimwe nzvimbo vasingaise upenyu hwavo munjodzi. Ayo anga ari mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yevapoteri. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika nhasi. Chikwata cheNgezi Platinum charwa icho Chicken Inn 3-0. Kuchitiwo chikwata cheYada charwa icho 1-0 neManika Diamonds. FC Platinum yarova iyo Bulawayo Chiefs 1-0. Simba Bora yarova Arenal 3-0. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari pakati pevatungamiri venyika dzepasi rino vari kukorokotedza mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa nekusarudzwa kwavakaitwa neZuro Maneru kuti vave mutungamiri wenyika yeSouth Africa kwemamwe makore mashanu. Vatongi vachangobva kusarudzwa kuti vaende kunoshanda kudare reHigh Court vakonzera mutauro wakanyanya munyika, vamwe vachiti madzimai akasarudzwa apa mashoma zvikuru, uye vamwewo vachiti vamwe vevatongi ava vane nhoroondo yekutonga vakarerekera divi rimwe chete. United Nations iri kuyambira kuti hondo iri kuenderera mberi pakati peIsrael nechikwata cheHamas yave kukonzera kuti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vapinde munjodzi yekuti vanogona kufa nenzara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Uye tinoda kuti kunana baba vose mangwana rinenge riri zuva renyura munenge muchipembedzwa tichivimba kuti muchatengerwa zvipo zvakasiyana siyana sezvinoitwawo pazuva raana mai reMother's Day. Aiwa, tatenda amawadiwa, ini ndini Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Toksi ya mina Gid Tube, munaudze, Isindebele.
Sokuisika December.